Varairidzi ava vanoma chikwata chakasimba chinosanganisira Nyasha Mushekwi oyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuchikwata chake chekuchina chedalian yifan. Mushekwi akapedzisira kutambira maorias kuma2017 Africa Cup of Nations kugabon, asi makandiro ari kuita zvibodzwa amanikidza Sunday Chidzambwa nevamwe vake kumupa mukana wekunotamba kuEgypt. Asi Mushekwi haasi kuuya kuzotamba kukosafa cup sezvo nabhu kuchina ichangotanga, asi achabatana nevamwe vese vemaorias kuEgypt kumakwikwi anotanga muna chikumi. Mushekwi haasiriye ega asina kutamba munzira yemakundano aya adaidzwa, sezvo Chidzambwa apa mukana zvekare kuna Walter Musona, Tafadzwa Rusike, Dennis Dauda, Tabani Kamusoko na Lawrence Muhlanga. Asi vakawanda vari muchikwata ichi ndeavo vakabatsira Zimbabwe kubudirira kuenda kuEgypt, kusanganisira captain wavo Knowledge Musona, Kama Billiard, George Chigova, Evans Rusike, Tedai Darikwa, Ronald Pfumbidzai, Marvelous Nakamba, Tino Kadewere na Alec Mudimu. Manager wa Warriors va Wellington Mpandare vanoti dadanurira vamwe vevatambi vavadaidza.
Ronald Rumbidzai, Tendai Darikwa, ma midfielders Dani Piri, Marshall Munetsi, Marvelous Nakamba, Butelezi Nguwe, Tafadzwa Kutinyu, Ovid Karuru, Kama Billiard, Kudakwashe Mahachi, Tafadzwa Rusike, Richard Dachiro, Talent Shawapiwa, Leroy Mavunga, Knowledge Msona, Tavan Msoko, Rodo Chidengetere, ma strikers acho Nyasha Mushekwi, Evans Rusike, Walter Msona, Tinotenda Kadewere.
Vamupandare vanoti vari kufara nevakomana vavaunganidza ava vachitivo vakabva kure nehondo yeAfcon zvekuti vane chivimbo chekuti vanonoita mashiripiti kumakundano aya.
Mukatarisa pamakomana vataunganidza ava, vazhinji vacho ndivo vakatanga nayo nyaya iyi patakatanga neLiberia, saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Munyori wemutambo wenhabvu Vatawanda Tafire Nyika vanoti semaonero avo chikwata ichi chakasimba zvikuru zvekuti vari kuona tichinopunza mikono kuEgypt.
Chikwata ichi ndinotini chikwata chakasimba mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino ndo chikwata chakasvitsa ipapa kunze kwe just two new faces. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda se chikwata changa chichingotamba zvakanaka pamaqualifiers esapfu.
Vamupandare vanoti taurira urongwa hwegadziriro yemaorias vasati vasimuka kuenda kuEgypt.
Tiri kutarisira kuti vakomana ava vange vachipinda mukempi musi wa20 tichozosimuka zvakare takananga paDurban musi wa28 uko kwatichange takakemba kusvika tatanga kutamba magames ekukosafa. Tozobvako neimwe timu takananga paNigeria musi wa5 iyo timu inenge nevakomana 18 vachanotamba musi wa8 neNigeria.
Maodeas ari kutarisira kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira Zimbabwe yatenderwa kutamba nedzimwe nyika na1980. Katatu kese kavakaenda kumakwikwi aya muna 2004, 2006 na2017 Zimbabwe yanga ichingobuditswa munharaunda yemuma gungano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.